Mutongi wedare re High Court Justice Pisrai Kwendam vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo hafaniri kunge ari pagwaro revavoti kana kuti ballot paper rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pava Nelson Chamisa vaobei chava vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api
chokutanga dare rat iro ma members of parliament nema councillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivhesa zvakaitwa
imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vajameson timber vaudza studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo
isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore tichiite kuti vana vezimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda
asi gweta ravachavangu vanxovani stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare
chimwe chinhu chashamisa ndechokuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini ukamubvunza munhu wacho aiisa constitution kuti yauya rini asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa but zvisinei chakakosha ndechokuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC sa 3 February
asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza studio 7 kuti mutongo wa asi hauna kunaka nekuti unonyima vavhoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda
satiri kuona kuti zvinhu zvinosuvisa chaizvo kuti matare edu aakuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani zvinhu zvasingafaririri
vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vaudza studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kuACCC chete asi kuti vanhu vese vaka vota musarudzo
chendingataura ndechekuti bato reACCC kumatare kunenge kwanetsa kwanetsa kumatare asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora eroute kana kuti apolitical solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematongerwo enyika kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route part of the political route
vachipa mutongo wavo nhasi Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari muACCC anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga rezano PF izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira
isu sebato rezano PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita
aka ndeke chipiri dare pamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato reACCC musarudzo semabyelections dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzeACCC dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzeACCC kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzeACCC yapedzwa nematare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.